Kwazwai. Mburi ya Zimbabwe. Ndino mkamishira nchirongo wachedu chewe chidiki. Chandino kupakurai. Shondo rega rega. Ini ndino wenyu. Mike Hove. Na asa mchirongo. Tukubata nyaye. Zwe mamira kaita ufumi wenyika. Tijikurukura ne munhu wechidiki. Mkuru wekambani Open Mind Initiative. Vatatenda magetsi. Ande kuna vama getsi. Tinswe zizere. Vama getsi. Mkoma. Zuru kufamba.
Aiwa
ina angu pache zangu. Ndurugu. Para zukuru. Ndino vimba zokaro kutu watere wangu. Navo. Varibo. Mkoma magetsi. Nyairi mkango mainzwa. Tipe uo maondre nyu. Pamsoro. Pi. Zwe mamira kaita ufume nyika.
Ya so far tisa manira kita zini Zimbabwe, there are a lot of challenges, especially for us as youth. I am the co-founder of Open Mind Initiative Africa, and you find that at this point in time, matevedia kutipe tse registration ye Open Mind Initiative as a company, aga mira, nye kutu marigo nge kutu 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 kutu. So I know the challenge you and three men here and doing it chief yes, I cannot do my colleagues and that is a challenge with personal to be called a wonder.
Tobata nyaye currency rikushandiswa munyika ndiri pane US dollar pane RTGS pane bond note tirikunzwa vanhu vari kuti value ye bond munyika irungodona vechidiki vane ma business avo vari kurarama sei kumunyika
ya iyo ime nyaya kuti hiye zviribatike kune vazhinji zvinoneta saka isangu tinguva zhinji kana pane zvipane tumabatsuma kuti tinge tichiita ma young entrepreneurs nguva zhinji dzachona tinenge tichichaja nebond and because ukarisa kuti wachaja munhu nebond sometimes mana nokuti I will pay you in 2 weeks woita basa rawaita and then munhu wozokubhadhara in 2 weeks yes inenge rakwira kafuu mari iyeya inenge yashomashomba papani yawanga wakachaja kana kuti mari yamama akataurirana kuti uchichaja munhu nemahii haasikuwanika then nguva zhinji you find ma clients vazhinji vanogona kutanga kutotiza ukatanga kutora nyaya yemahii because haawaniki kuti munhu atenge US kuti azokubariri US zvinomukosta mo saka munhu anenge azoona pamwe rega ndichiita se ndichitsvaga munhu wekushanda naye pane chinhu ichocho nezvimwe zvakadaro saka challenge iyoyo itori yakatinyanyiya inonyanya kutitsimbirira nguva dzakawanda
manyatsotsanangura mukati imi maclients enyu munoita kuti vabhadhare nebond asi varipo vanhu vaakuudza vanhu kuti aiwa ina hangu kana uchindibhadharira maservices angu kana uchibhadhara rent mumba mangu bhadhara neusa zvino vanhu vodii sezvo dhora racho risiri kubatika munyika
munama ndofanira yachallenji yakanyanya kwakuti ndezvozvokuti dambudziko ratiri kusangana naro nderekuti zvakafanana nezvekuti us hariwaniki asi dhora tichifanira kunge tichibhadharwa naro kuti dzenzenguva mabasa atiae atikushanda atipewo chouviri solution kuti ingabvekwa tiri zvinonetsa nekuda kwekuti matambudziko ese atinenge tichifesa they are part of a huge macroeconomic situation yatisingakwanisi kucontrola senechidiki saka nguva zhinji zvatinandike kuti chiri kutirwadza chachona munzwa watisingakwanisi kudzura achedu noda kwekuti zviri kunzi panoda chiremba aya machallenji atinofesa sechidiki machallenji ekuti anofanira anosolvha nevakuru vedu masolutioni mazhinji inenge riingoti ndaku saka inga akuchaja neus handichada bhondi dzinonguva zvinhu zvotanga kuda se kutorema because maclients ako anenge vasina mari iyoyo
aiwa taakusvika kumagume echirongwa chedu chanhasi vamagetsi tipeiwo mazwi enyu ekupedzisira pamusoro penyaya yatatichikurukura nhasi muchirongwa
panyaya tatichikurukura ndeyekuti ndoda kutongotanga nekutenda mukova big mike neeffort yamunoisa kuti machallenges edu ange achizivikanwa nguva zhinji kuti tikwanise kungo even kungowana mukana wekutaura nezvavo chinhu chinotikoshera nekuti ndo dzimwe dzenguva mukana wega watinenge tichinawo wekuti tisvike kuvakuru vedu and tichingosimbisa vechidiki kuti ya nyange zvinhu zvikaramba zvichirema semaremera zviri kuita tingoramba takashingirira nekuti kuti tipi tichasiya ipo paripo pega patakabata dzimweni dzenguva zvinogona kuzvidzuka zvitorwadza kudarika marwadziro azviri kutiita
aiwa takunzwai zvakanaka mukuru wekambani yeOpen Mind Initiative vatatenda magetsi tatenda thanks so much nokupinda muchirongwa bwangu
thank you so much goodbye
hama dzangu tasvika kumagumo echirongwa ngatisanganei padande mutande apo patwitter uyezve painstagram @bigmike3 bigmyke3 ndiyo username yangu kana pane dzimwe nyaya dzamunoda kuti dzikurukure panapa pazvirongwa zvedu zvevechidiki pastudio 7 unokwanisa kundinyorera ipapo BigMike3 patwitter nepainstagram anokoneka ine mufaro ndine wenyu Mike Hove tosangana nemusi wechipiri pachirongwa The Connection chirongwa chedu chevechidiki chakanangana nekubata nyaya dzakasiyana-siyana dzinoenderana nezvinosangana nevechidiki munyika mhuri yeZimbabwe anokoneka ine mufaro ndini Mike Hove bye bye.